sachigaro wemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe va Golden Maunganidze vanoti vakatambira nemufaro kupiwa maresinesi kwenhepfenyuro dzemunharaunda kwakaitwa neBroadcasting Authority of Zimbabwe nemusi wechitatu.
Ese Misa Zimbabwe tinotambira nemufaro ku piwa license kwemacomment radio akaita negovernment.
Asi vamaunganidze vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti nhepfenyuro idzi dzizozadzikisa zvinotarisirwa nenharaunda zvekubudisa mashoko echokwadi.
Asi tinoda kuramba tichikurudzira kuti zvive negenuineness mukuitwa kwebasa racho. Macomment radio akawana malicense anofanga kuti atedzere donzo rekushandisa nhepfenyuro kusumudzira budiriro mumaruva, nekuti ndizvo zvataichemera semisa Zimbabwe kubva kare kuti masaisai asunungurwe azare munyika yose. Asi kana achinge avamo tinotarisira kuti maradio station iwayo asava anotorwa achiita zvematongerwo enyika.
Sachigaro weZimbabwe Association of Community Radio Stations amai Pelagia Kapuya vanoti vafadzwa zvikuru sezvo nhengo dzavo shanu dzapiwawo maresinesi aya.
Sezakra tinofara zvikuru nechiitiko chekupiwa malicenses kwenhepfenyuro dzemunharaunda macommunity radios. Tinonyanyisa kufara zvikuru nekuti pane 8 ava vapiwa malicense, 5 vacho mamembers edu eZimbabwe Association of Community Radio Stations. Tinovimba kuti vamwe vacho vese, vamwe vasiri mamembers, vachatsarudza kujoina association kuti tirambe tichingoita basa iri tiri pamwe chete.
Amai Kapuya vanotiwo itarisiro yavo yekuti nhepfenyuro dzemunharaunda dzirambe dzichiwaniswa maresinesi. Murwiri wekodzero yekusunungurwa kwemasaisai vakudzai kwangwari vanotiwo kunyange hazvo vanga varwira kodzero iyi kwemakore akawanda, vanofadzwa kuti Zimbabwe yatora danho rekusunungura masaisai. Vakwangwari vatiwo chasara kuona kuti hurumende inosiya nhepfenyuro idzi dzichitepfenyura zvakasununguka here kana kuti kwete.
Isusu vanhu vanga vachidokwairira kuti danho iri risvike rokuti nhepfenyuro dzinharaunda dzinopiwa maresinesi zvinotifadza zvikuru, nokuti danho rakakosha pamusoro pokuti vanhu vanowana kufambiswa nokugamuchira mashoko kwakasungunuka. Asi sevakuru vanogara vachitaura kuti ihwira pamuviri svimbo yaro vadapi, takamirira kuti tichiona kuti vanhu vanogona here kutefenyura zvakasungunuka vachishandisa maresinesi awa pasina kumbunyikidziwa. Saka tinoda kutenda neurongwa hwakaita sehunohwu, taakutarisira zvino kuti hurumende ichiendera mberi nokugadzira mokushandira makanaka, kana kuti yavanotipa chirungu environment yokuti vatefenyure zvakasungunuka.
Broadcasting Authority of Zimbabwe yakapa maresines masere kunhepfenyuro dzemunharaunda, zvasiya kwave nenhepfenyuro idzi 14. Dzimwe dzenhepfenyuro dzakapiwa maresinesi dzinosanganisira Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Trust, Vemuganga Community Radio Trust, Ndau Community Radio Trust, Twasumbuka Community Radio Trust, Madziwa Community Radio Trust, Patsaka Nyaminyami Trust neRadio Bukalanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.